Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November 26th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And my name is Evans Zeninga.
Tonight on Live Talk, we are talking about the Commission of Inquiry into the killing of six people following military intervention in the capital, Harare, 2 days after the elections.
To join in our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, we are on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voangevele.com.
Yes, you are listening to Studio 7 Live Talk this evening. As we said earlier on, we are talking about the Commission of Inquiry into the shooting death of six people in Harare. The commission is led by former South African President Kgalema Motlanthe.
And today, MDC leader Nelson Chamisa had his day before the commission after days of a standoff in which he said he would only appear before the commission if President Emmerson Mnangagwa is also brought before the inquiry he instituted.
In his evidence in chief, Chamisa dismissed the allegations that he called for the demonstration that led to the police requesting army reinforcements.
Chamisa told the commission that he won the election by 57%, while President Mnangagwa got 42%.
Chamisa dismissed the assertions that the youth wing of his party, the so-called Vanguard, is a violent group, saying the youths were a peace-loving entity of the party.
Before Chamisa's testimony, deputy chairman of his party, Tendai Biti, delivered his testimony where he blasted the impartiality of some of the commission members.
Biti said Zimbabwe's authorities have always been keen to use the army, giving reference to the Gugurahundi atrocities of the early 1980s.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on all our Facebook pages, the VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back at the number again, 001-202-619-2077, and of course we'll call you right back. Yes.
Nomza. Linja.
Sikona kunja.
Aye. Siyaphila.
Yeah, namhlanje ke balaleli sixoxa ngodaba lokubana uhamba njani ku commission le ecubungula ukubulawa kwabantu eHarare okwenzakala mhla ka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho. Yeah, siyazi ukubana sebebaningi asebethule ubufakazi babo abagoqela inkokheli zebutho kube njalo lamhlanje sikhuluma kanje umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, elokhu esipha ubufakazi bakhe ubuqedile, kodwa ke uphakathi kokubuzwa ngamakomishina bembuzisisa. Ye, simzwile ke lapho esipha ubufakazi bakhe ukubana uthi yena ayisuye owapha imvumo kumbe ukuthi aqoqe ukutshengisela okwenzakalayo ukuze kugcine kudutshulwa abantu. Uthi yena le qembu lakhe olithiwa lona iVanguard leMDC uthi hayi liqembu elizithuleleyo elingelabo udlwangudlwangu. Njalo ke sibone lo mnumzana Tendai Biti laye ufakazile sibele uphe ubufakazi ngemva umnumzana Chamisa engakaphi obakhe uBiti laye uhambe kwamahola ambalwa londa imbali yeZimbabwe lapho aphekona ubufakazi esithi
Ilizwe le Zimbabwe ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zihlezi zona zilole amahloka lapho okumele bakhulumelane bona bakhiphe imkhonto lamahloka esiphanje umzekeliso weGugurahundi athi yena isimuzekeliso otshengisa ukubana iziphathamandla zikahulumende ziyakuthanda kakhulu ukubiza abakubutho ukuthi bangenele lapho okuyaba bengamelanga bangenele kuona. Njalo simzwile umnumzana Bithi ekhuluma ngokuthi ayisuye laye waqoqa ukutshengisela njengalokhu kade kuthiwo ngabanye abapha ubufakazi besithi yena lomnumzana Jim Kunaka yibo ababeqoqe lokhu kutshengisela, kodwa hayi simzwile lamhlanje ulandulile wachaya phansi ngenduku. Mr. Zininga.
Mr. Gande, thank you. Vateereri vedu, nasi tiri kukurukura pamusoro pe-commission yava muNhlante iri kugarira nau dzekuti vaone kuti zvakafamba sei musi wa 1 Nyamavhuvhu apo pakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa vamwe vakakuvara zvakaipisisa zviri kutsvagurudzwa. Zvino nhasi tiri kuona taona mutungamiri webato reMDC bato rinopikisa muZimbabwe vaNelson Chamisa vachiuyawo pamberi pecommission iyi vachizotaurawo zvavanofunga nemaonero avo nekupindura mubvunzo yanga ichikandwa kwavari nedare iri. Tanzwawo vachiramba zvikuru zvakasimba kuti vakomana vechidiki vaifamba nezita rekunzi The Vanguard varamba kuti rakanga riri boka raiita zvekuurwa kana kuti pachirungu ringanzi violent, vati vanhu zvavo vanga vachingoitawo zvavaiita sevechidiki zvisinei nekurwisana nekukonzera mhirizhonga. Tanzwawo vachamisa vachitaura kuti ivo vakakunda musarudzo dzakaitwa kumashure uko, vabva vanyatsotaura kuti ivo ndivo vakaita 57%, vakati vamunangagwa ndivo vakaita 42%. Zvisiri rizvo zvakataurwa pakutaurwa kwezvakabuda musarudzo idzi mukupera kwadzo padzakaitwa. Taunzwawo vachitsanangura kuti bato ravo reMDC harinei nechekuita nemhirizhonga yakazokonzeresa kupfurwa kwevanhu. Vanoti ivo havana kana nguva yavakataurira vanhu kuti vaende mumigwagwa kana kuti bato ravo riende kunoratidzira kana kukonzeresa mhirizhonga nekurwisana nekuzopiswa kwezvinhu kwakaitika muzuva iri. Asi wotaona mutevedzeri wavo vaBiti vachitaurawo pamberi pecommission iyoyi vachisimbisa nhau yekuti kubva kare masoja emuZimbabwe aingofarira zvekushandisa pfuti, vanongedzera zviitiko zvekumashure kuma1980s vakabata nyaya yeGugurahundi yavati kusvikira chero pari nhasi haisati yagadziriswa munyika. Hatisati taoneswa nekuziviswa kuti zvakambofamba sei, zvichapera sei. Saka vataura zvakasimbarara kuti zviriko zvakawanda zvaifanirwa kudai zvakaitwa nehurumende nevanotungamira zvisina kuitwa, zvinotaridza kuti ivo vari kurwisa kuzvichenura mumhosva yavaipomerwa yekukonzeresa mhirizhonga yanga ichiitika iyi. Zvino toda kunzwawo kwamuri nhasi kuti imi zviri kutaurwa izvi mukomisheni iyi nezvamuri kuzivawo nemafungiro enyu, muri kuzvitambira sei uye muri kuona zvichifamba sei. Ndiyo nyaya yatauya nayo mudariro nhasi. Mukoma Chris.
Yes, Mr. Zininga, I understand we have our guests. First of all, let's introduce Mr. Chamisa spokesperson, Dr. Nkululeko Sibanda. Welcome to the show.
Oh, thank you for inviting.
Mm-hmm. You introduce the next one.
We have both of them already. Oh, the other guest we have is Stabile Dewa, who is also a pro activist, woman empowerment and advocate in social rights, and leading the organization of women's excellence in politics and development. So, Ms. Dewa, you're on the line. Welcome to the show.
Thank you very much. Good evening, Zimbabwe.
Okay, thank you. Now we are going to start with Dr. Sibanda. Dr. Sibanda, today was a big day for the MDC. We watched the two leaders who were giving testimony. First of all, we watched Mr. Tendai Biti, and then later on we watched Mr. Advocate Nelson Chamisa. Now, from what transpired today, what's your comment?
Oh, well, I would say that it was necessarily a good day for Zimbabwe. You saw the quality of leadership on full display to the nation and the world. It is very rare to get, leadership skills, leadership ability, leadership acuteness being put on display for the whole nation to see. Zimbabwe can go to bed tonight with the vision of the future, with an understanding that this country will be in safe hands. This country is in safe hands if indeed the results of the election are restored and the coup is reversed. So I think that, for Zimbabweans, this is a day to celebrate. You saw how President Nelson Chamisa took the stage, defined the moment, and explained what would have puzzled or had been puzzling a lot of people. So I say to Zimbabwe, congratulations. You have shown Africa and the rest of the world that you can have great leadership, and that leadership has a vision that could pull our country forward. Zimbabwe certainly has a great future.
Oh, thank you so much. And Mr. Dewa, your opening remarks concerning the Commission of Inquiry.
Sorry, please come again.
I said, can you give us your opening remarks? What do you think so far of the Commission of Inquiry from what has transpired? We know there's been some, contributions from Bulawayo. They went back to Harare, and today we saw the MDC leaders. What's your take on all that?
Okay, thank you very much. I would like to take an opportunity to thank all the Zimbabweans who took time to actively participate in the commission, and we want to continue calling upon all the people who contributed that they should not be afraid, as they were given the assurance by the commissioners that they are well-being is guaranteed, and we want to call upon the commissioners to take into consideration all the contributions that were made by Zimbabweans and be able to distinguish the exaggerations, the lies, the truth, and the honest, so that the country can move forward. It's very unfortunate that there were times the commission was reduced into a political playing ground where political parties would want to score at the political level, not taking into consideration the fact of what really transpired on the 1st of August. It would have been great if all the political parties had been represented at the highest leadership, like what we saw today, President Nelson Chamisa from the MDC representing his party. If all those who had been mentioned, including President Mnangagwa, would have appeared also before the commission to also hear his side of the story, as someone who was mentioned to have given instruction to the army to get into the street, which has been good to hear his side of the story. And also maybe as another recommendation that this is purely a criminal case, and the soldiers who shot people in the streets were identified. It would be good for those soldiers to be arrested and face the full wrath of the law, rather than just going in and around with the counter accusations and the accusations, not knowing exactly where this is going to lead. But it would have been good, even for the terms of reference, to be very clear and straightforward as to who really shot the people on the 1st of August.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Zeninga.
let me go to the good doctor and start with the good doctor. Dr. Sibanda, zviri kufamba here?
Ndizozo munotamba.
Aiwa istino tamba isu. Regai ndite ndichikandawo tuchishona netuchindevele kuitira dzimwe hama dzedu dziri kure kure uko vasingazonyatsi kunzwa zvimwe zvatinotaura. Takaona President Chamisa vachitaura kuti kana vamunangagwa vasiri kuuyawo kuzopa ufakazi kukomisheni yavamontande ivo vaiti ina handizvouyiwo nhasi taona vachitaura vari pamberi pekomisheni chazotuma kuti vachinje pfungwa vabvume kuzotaura chii
vachamisa vaziva kuti nyika inoda kuti izive uye vataura pavanga vari pamberi pekomisheni kuti chakakosha ndechekuti ini ndinoda kuti ndite inonzi justice kune vanhu vakashaya vakangourayiwa pachena nekuti ndiyo kuzotaura pano zvavakandiudza nokuti vachamisa vakaona vamwe vevanhu apa vakaenda kuparire nyatwa vasati vashaya vachiri muhospital vakataura navo vakazoziva kuti aiva vanhu vaya vazoshaya havo saka vativo no ndafunga vanhu ava ndikati aiwa ndinofanirwa kunotaurira nyika zvakaitika zvandakaona nekukuvara kwanga kwakaita vanhu nyika inoda kuti izive saka munoona kuti vachamisa vanokoshesa zvikurusa zvinenge zvabva muvanhu nezvavanoona nokuti mutungamiri unogara muvanhu achinzwa zvavanotaura nezvinovanetsa
aiwa tapabata hapo mavanzwa here mukoma Chris
sure
all right
yes Mr. what do you make of the evidence so far, especially when we look at that crucial video where you have a soldier going down on his knee and firing? What do you make of that, especially after hearing that the person who took that video says that soldier wasn't firing at people at all?
Okay, the basic tenets of building social cohesion, reconciliation, and healing in a nation is being able to say the truth, is being able to face the truth, is being able to accept responsibility. But the challenge now is it seems like the army is dithering in terms of accepting responsibility of what really transpired on the 1st of August. And thanks to the international media, the international observers who were in the country were able to capture what really transpired. And we would want to insist that it is high time, if we really are genuine about moving forward in unity, if we are really genuine about moving forward as a one country, but we learn to take a responsibility. We learn to be accountable. We learn to be transparent. The people who shot those victims on the 1st of August are known. They need to own up. They need to be to take responsibility and be arrested. And whoever gave the instructions for soldiers to be unleashed on innocent and armed civilians should be should be accountable, so that we build a never again atmosphere environment in Zimbabwe, because we cannot continue having elections that are questionable. We cannot continue to have elections that are challenged every 5 years. So as to move forward, this is not the first time we have heard a commission before the Chiambaga Commission, and the results were never released. We had the 2008 political violence. We have the Mambachina, and no one has taken responsibility. So we need to build the culture of taking responsibility and making perpetrators pay for their sins, for the country to move forward.
Okay, thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller right now.
Yeah, we have Tinashe on the line. Mkoma Tinashe, hello?
Hello?
Yes, sir. Welcome to the program.
Yes,
I'm Mushe. Mushe, zirukudodiwo. Tiri kuzeya nhasi tiri kukurukura Montlante Commission iyi mafambira zviri kuita kwatabva patave nekwatiri kuenda. Muri kuzvitambirawo sei?
Ya, inini asi ndaona response iri kubva kucommission kuti iri kutora nyaya yakarerekera kupi. Asi maonero angu ndisina side ramingati ndakarerekera chairo. Nyaya ingori pachena zvayo kuti masoja ari kutita kuzvichipenda zvavo kuti
Kana masoja aka wanikwa ine mhaka inotakurwa nani makai
dai sau mhaka aditi ayo pakaita kunanga kuwa ayo asiti para asitakitakitaro pakaita ngai munanga poko ayo ngo tsanga kutapata sari pakangari akanga a kosa ipo tsanga tsanga kuna
Fonienyu amenoza yakuita yaenda kure kure.
Okay, pano munhu ari kundifonera.
Aha, takukunzwa manje chitaura yenyu.
Alright, ndikuti hosa sangu sanga yatanga kuna akanga ari minister panguva iyoyo. Kana akanga ari minister kana airamba anenge akuda kuti azo hosa inenge akunaka kunaka mutuma. Kunzi kana yakundi kunaka kufunga nari president kine gane kodzi rikuudza fai sakuti 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 Some also how general Vazanwa, Vakuka, Guayo, Valeris, Vasaka. Also, I do not want to sing in Joseph Songo, and I know an operating work for Ambassador Nakandos, which means the minister, Iva, Pachuanga, Zoa, Noa, and Pondrangi, you and Lukenda, Zoa, Kausa, first soldier, and of course, my chief, the Mazi, and the other
Aiwa, takunzwai mkoma tinashe, tinokutendai nekupinda muchirongwa. Tovi mbao na iwo wakatele rao Ruzhinji rwe Zimbabwe Vans wao pane maonero enyu Mo vanezu warakanaka nai
Warakanaka Endi ndabati kana kushuwa nisaiti kana atupa Zeti vati katila wazi iti wakitaura Endi wanotaura kwa wano sarati Jena ondo anga wakita oja Kuti ino masai sae Zanga zati bata singa iti zuzo
Aiwa, tazvinzwa vamwe vari kuti wani hanzi ma technical faults anogara achingoitika wani kumanepe nyuroko.
Hapa ndokuzoita nhasi ndoda kukuti kuri kutaura munhu ari kuataka kuri kuti vamwe vese vaitaura vachiva supporta haina mbochika dzati signal yakafa mudhara.
Aiya, aiwa, tazvinzwa mukoma tinacho moswera zvakanaka nai.
Tikagadzira ndimatanyo kuti zvidzidzi yakaore.
Tatenda zvikuru. You heard the brother there. He is very, very strongly about the whole commission thing. He thinks the Montlhande commission is pretty much wasting time. They know what they should do. They know who they should talk to. And they know where to point all these energies at.
Mm-hmm.
I don't know, but that's what he says.
Yeah.
Yeah, and he is also very disgruntled by the ZBC in and out on footages during the presentations by President Chamisa. I think he must be an MDC sympathizer.
I think so too.
Yeah.
Dokotela Nkululeko.
Yebo.
Yeah. Sizwile lapha ebufakazini buka mnumzana Chamisa khuluma lapha ubana kukhanya udaba lwegugu rawundi ngolunye olumele lulungisiswe ngoba lakho kwabulawa abantu ngamasotsha. Ungagcizelela usithini kakhulu, abanye bajayela ukuthi bona udaba lwegugu rawundi lusetshenziswa ngesikhathi sokhetho kuphela nxa umuntu inkokeli yamabandla ingaya emathobheleland sebekhuluma ngakho, kodwa simzwile namhlanje lobithi la ekhuluma la ngakho. Ungathini wena ngodaba lonono?
Mwene gani umnumzana ubithi indlela afake ngalo ludaba ufake lwaba segcekeni ukuthi hayibo indlela izane esebenza ngayo njalo ejwayele ukuthi isebenze ngayo kudlelana namabandla aphikisayo ukuthi iyadinga icala ezalethesa umkhokheli wabo kusonke isikhathi ukwenzela ukuthi umkhokheli amoshe isikhathi esiningi kakhulu elisana lemithetho namakhodi indaba efana lazenezo. Ngakho nxa ungakhangela izenzo zezano kusukela isungula kukhanya ngani yokwenza kwayo, umnumzana ubithi uthethe imizekeliso efana legrawundi wayisebenzisa kahle ukutshengisa ukuthi lokhu kwenziwa izano kupresident uChamisa na kubukhokheli be-MDC akusi into entsha. Into evele isazakala ivele inhlala yenza kuzano. Ngiyazi ukuthi nxa abakhokhela abanjengabo bithi sebekwazi ukuthi bakhulume ngodawo olufana legugu rawundi kutshengisa ukuthi sokuzaba seduze ukuthi iba nxa amabandla aphikisayo afana ne-NDC angakhokhela udaba legugu rawundi nalo luzathola ukuxwayisiswa kahle luphumekele egcekeni uZulu welizwe leZimbabwe abe lolwazi lokuthi udaba lolohanyiswa njani, lwalukhokhelwa ngabantu abanjani, njalo lwaludubo olungakanani. Kodwa kusenziwa ngendlela engaphazamisi ukuthula kweleZimbabwe njalo engehlukanisi uZulu weleZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala Mr. Zininga.
Tombo wenda kuna vachiripo here muzvaredewa. Oh, okay. Saka tichiri na doctor. Okay, Dr. Sibanda. Hello?
I'm here.
Oh, great. Thank you. I'm going to come to you and look at the whole global presentations that are being made at the commission. And some callers are calling in and saying the commission is wasting time. They know what they should do. They know who they should point fingers at. They know where they should go with this whole story. Do you, as MDC, have a position on what should happen now?
Oh, well, no, because clearly the president had been very clear, the party had been very clear, and the president laid out today how he had misgivings about the commission. And then said, look, because of the caliber of some of the individuals on the commission, he hopes that since the truth is well known, that that truth is going to be given the light of day, and that justice shall be done for those who lost their families, justice shall be done for Zimbabwe, and that Zimbabwe will be in a position where it is not expected to ever endure such a terrible loss of life unnecessarily at the hands of the state. So I think that we are... we might, hopefully, we might come to a point where that happens. But look, the misgivings that the party had about the institution of the institutionalization of the commission itself, and the fact that it has to report to President Mnangagwa, who we know is illegitimate, who we know did not win the election, and the election was won by President Nelson Chamisa, means that there is doubt at all that if the commission does its job as is expected, it may then, the report it produces may see the light of day. But of course, the commissioners could have done a great job of making it a condition of their participation to be given their undertaking that their report will be published in full and that if the government was not going to publish the report, then they would have the right to publish, or they would keep a copy and have the right to publish that report themselves. Nonetheless, there is no trusting ZANU-PF on this. Because we know where we've been with ZANU-PF, we know where we've been with Mnangagwa. We know how he stole the 2008 elections. We know how he was a huge part in the most violent, the most sad aspects of our history. We know his key and almost most influential role in Gukurahundi, in Mnambatsina, the electoral violence of 2008, and we know how key he is in the violence that's gripping the country now. So there's no doubt that Mnangagwa will continue to be Mnangagwa. We trusted, people trusted him, some people trusted him in 2017 during the coup and hoped that he would be a transitional leader. It is very clear he has not wanted to be a transitional leader. He has wanted to continue, in fact, perfect the dictatorship of Mugabe. Of course, he's now vying for the top contender of the most committed, most sophisticated dictator that Africa currently has, possibly flying even above of above the government.
Thank you so much.
Okay, it's all right, Inzo.
Okay. Murukuti nzaa zvakanaka here?
Yeah, ndikuzvinzwa zvakanaka.
All right. Foni dzekameno zvadzanga dzichimboita papa chita ruzharwa kati one day. Muri kupi mukoma zita ndiani? Ndiwo vamoyo ka?
Indonzi love momoyo.
Aha. Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura pamusoro pecommission yava Montante iyo iri kutsvakurudza kuti zvakafamba sei, zvogadziriswa sei, kuenda kumberi kuendwa sei, maererano nekupfurwa kwevanhu pakafa vamwe vatanhatu pakakuvara vamwe musi wa 1 nyama vhuvhu muHarare. Zvino nhasi kwanga kuchitaura vabiti, taonawo kuchitaura vachamisa nevamwewo vakasiyana siyana. Zvino imimi mapinda muchirongwa, sunungukai kutiudzawo mafungiro enyu kana zvamungadewo kutaura pamusoro pekomishen iyoyi muri yeZimbabwe yakateerera.
Iri pamusoro pekomishen iyi ndachinyira kuda ndoda kutaura pamusoro pekuti ivo vachamisa indaida kuti vachamisa dzenivanya vainde kupi kukomisheni dzenivanya vainde vanopa umbo hwavo dzeni vachinyatsokutaura chokwadi maererano nevavonera vanoita ivo zvinhu zvinoitika muZimbabwe, nekuti ivo zvinhu zviri kuitwa nezanupf isu hatisi nyatsokuona kuti iri kutiitika zvinhu kwazvo, nekuti tirikutambudzika kusanganisira nesu isusu tiri muno musouth africa, upenyu hausi kunyatsokutifambira zvakanaka maererano nekuti ivo mavonero anzi kuita pazvinhu zvakaitika pakuurawa kukaitwa vanhu ZANU-PF haisi kunyatsokufambisa zvinhu zvakanaka, nekuti ndiyo yakatumira masoja kuti auraye vanhu handizi, asi iko zvino iri kuramba iyo haisiyo. Saka isu hatisi kunyatsokunyatsoapa vauda kunemera MDC kuti MDC ndiyo yakauraya vanhu, ndiyo yakakozesa violence kuti kwai violence idai, asi iri maonero angu ndasiti NDC haiziva yakaderi, iyo ZANU-PF ndiyo ine problem. Yakaitimira masoja kuti idero igowana kunenera MDC kuti iyo yakadai, yakakozesa violence apa MDC inaudeo. Saka indachinyira kuda kuti dai vachamisa dai vaenda vanopa umbo hwavo kuna vakalima kuti atichi vaanze kuziva zvinhu zviri kuitika muZimbabwe, kuti vaone kuti tisiri kubatiriri muZimbabwe, nekuti kuuya muSouth Africa hakuzi kuti kwai tirikuisa nekuti vaichi inhau yeZANU-PF ndiyo iri kubatirira.
Munamato wenyu wadayirwa, nekuti vachamisa vatoenda nhasi kukomisheni yava Montante kunopawo uombowo hwavo neufakazi hwavo. Saka zvamuri kuchemera kuti zviitike zvatoitika, zvichiri kutoitika. Tazvinzwa ndofunga one vakateererawo vanzwawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu. Paita vamwe vateereri vakawanda zvakare vari kudawo kutaura, regai tivapewo mukana. Tokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chanhasi.
Okay.
Tatenda.
Okay.
Hanzi tine mumwe muteereri zvakare.
Yes, yes, Ivan, I understand. We have another caller. Hello? Hello, Makoni?
Hello. Hello, how are you?
Fine, how are you doing?
I'm good, man. Hi, man.
No.
You have been troubled by security of money, but you take them out.
The pilot is there.
We are not living abroad like the animals. Yeah.
Mm, the pilot is there. You go and register and vote.
At least you see that life is not good here. We are living under bad circumstances because of this government.
Where are you calling from?
I'm calling from South Africa.
Oh, South Africa. Okay, so what?
Yes, I run away from these guys here.
Mm-hmm.
They wanted to kill me in prison and they run away.
So sad. And what can you say about the commission?
The commission?
Yes, sir.
Obviously, the commission is biased, considering the fact that the last Roma Duku Day and Charity Manier, okay? Those people, they are already biased. We don't even know. We are not going to refuse anything they are going to say. Already, they have voted, they fight anything they are taking. Why didn't they check? Why did they call Mnangagwa and Chiwenga to come and testify?
We don't know. Maybe they are going to call them.
Why did they put it on?
Hello? Mr. Makoni? I think we dropped, the line dropped. Okay, so Dr. Nkululeko, there's the issue of the Vanguard was raised today at the commission. Now, from what you know, this is a peaceful, young, youthful organization, according to the leader, Nelson Chamisa. What can you say about the Vanguard?
Look, we've said this several times. You know, my history as an individual is that I was once president of the Zimbabwe National Students Union. Being president of the Zimbabwe National Students Union, I considered myself a vanguard for democracy. We printed a newspaper in the Students Union that was called The Vanguard. Vanguardism is about protecting values and making sure that they are they are institutionalized at all times. And this is the essence of what President Chamisa said, that, look, the Vanguard was about ideas of discipline within the party, within the youth wing, where you wanted the youth wing to be disciplined. And when new members came in, there would be those people who tell them how we behave in the MDC, how we follow etiquette, and so forth. And people have turned the idea of an organized MDC MDC into a negativity, because all they want is to paint the MDC in the darkest of all lights, whereas in fact that was a great idea. I have not seen any organization that doesn't have the idea of vanguardism within them. Mugabe spent more than 20, 30 years projecting himself as the vanguard of the idea of being African. Right now, Mnangagwa cannot take away his scarf. It doesn't matter how hot it is. It doesn't matter how cold it is. He doesn't even seem to understand what the idea of a scarf is. He has turned it into something that represents, that shows him or projects him
as the vanguard of nationalism, the vanguard of Zimbabweanism, and what he calls the new dispensation or the Second Republic. So clearly, there are those who have not engaged with the language and discourses of freedom, discourses of liberation, who may not clearly understand what vanguardism is, what a vanguard is. A vanguard guards the idea. You are guarding the van, as it were. And then the president put it succinctly and clearly. He knows very well that the idea of the existence of vanguard wasn't being utilized during his ascension into power by the opposition and ZANU-PF media to project the MDC as having some form of extra-legal organization within itself, when in fact all that was simply an idea.
Yes, but Doctor, we saw in the run-up to the election, one of the candidates, Mr. Charlton Wende, writing on Twitter, accusing the leader of the vanguard of being armed.
This is you are making reference to a contest of power. Mr. Charlton Wende was in a contest of power with Shakespeare, to the extent that that contestation was there. They exchanged words and so forth and so forth. And that necessarily is the idea. Look, the president spoke succinctly to this idea. He says, look, if anybody in the MDC had a weapon, if anybody in the MDC had a weapon, they would not see the light of day, because ZANU-PF would take it away. I would be hard-pressed to find a Zimbabwean, a single Zimbabwean, who has lived in Zimbabwe, who assumes, imagines that there is anybody who is certainly in the opposition who may publicly own an unlicensed firearm and be scot-free or be survive a day or two without being violently attacked, arrested, or even murdered by the security forces that are afraid of anyone else owning the means of causing violence on others and themselves. It is unheard of, you know. And for Zimbabweans to continue to entertain the idea that there's a possibility of an opposition member who is armed with arms of war is, you know, escapes me, because you know, I know Zimbabwe, I know the government that's there right now, I know the attitude towards the ownership of violence and the monopolization of the same. I know they wouldn't let an opposition member own a gun, let alone do so publicly with the knowledge of so many people. It is just unimaginable. It is untrue. It is beyond it's beyond reality.
Okay, thank you so much. Please do stay on the line, Ivan. We have a caller, right?
Yeah, tugunza kuti pana vamudavano. Hello, Mr. Mudavano.
Hey, makadiko baba.
Tinofara isu makadiko imi.
Tidipwede, nendru dao njipindo pachiro wani sana uza nenye ae komishi ni haka umbrai.
Maita zakanaka, pintisunungu kaize, nitunoku chingamidzai.
Ndinoona kuri kutambisa nguwa kutora vakunzande muna Rukusata Afrika, kuti auye kuzotarisa muna eridza futi ari muZimbabwe. Kunzande anga ari kuNukusata Afrika. Anga asiko kuZimbabwe. Saka imari iri kutambiswa zvanga zvakadini kana Zimbabwe kana hurumende iripo government yakauraya vanhu ine tsitsi, vaidai vatokomba nze pavanhu vakaurawa ivavo votobatsira kupa rubatsiro pavanenge vakwanisa napo, dani kuti mutore mupeme vanhu mari vanobva kusouth Africa vanobva kupi, ende vanhu ivava vanoenda kumahotera havana kumboona pazvaitwa. Orit, izvo zvinhuundwa parushedzwa chamisa kutandopa umbowo. Zvanga zvakadini kuti vaone musoja uya, because masoja ndo akaonekwa eridza futi, hakuna kuonekwa businessmen sezvakambotaurwa nemasoja zvakuti mabusinessmen ndo vaifura vanhu. Vadini kuti ivavo masoja vairidza futi vavo vobvunzwa kuti iwopo waifura futi yako umwe, waifura futi ndiani, nekuti anga ari masikati, mapurisa anga aripo. Saka tinoona sokuti kutambise nguva, vanhu vanongofa, vanhu vanongonyangariswa, hurumende ZANU-PF deyazwira vanhu tsitsi, nyangwe ichimanikidza kuti itonge vanhu vasingadi, but pakuuraya padei vachingo kuita kuti vati reception aro paranyanya kudeuka zvakanyanya ndo maonera andinoita kutambisa mari pavakaita kudaidza vana kunzanda hazvina zvinobatsira kuvana vemuZimbabwe oraiti vapedza ipapo vanoita chichi chimwe chinozoitwa mototsvaga kusunga vana chamisa vana chamisa havana mhosva havana munhu wakauraya vakauraya vanhu kubvira kuutumbani kumatebhereleni mandeveri vakafa hatitowirirani mashona nemandeveri nekuda kwenyaya idzodzo asi havasi kuda kundoripa zvinoriri zvinhu zvakadaro dai vanga vari vamwe ngavazvetsitsi kuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuirirani hatichatowirirani nekuda kweizvozvo motora zvimombe michivapa vanhu vanongurawa mari dzamuri kubhadhara nakunzandisa ee maitenga mushonga matombogadzira pari renyatwa kana kuti kugomo zvaibatsira ipamo munokwanisa kuti imimi maona zvinhu zvinenge zvadai motoumhanyira kuti akaikwasunga vanhu dekwauraya vanhu vanhu vanopera mosara mega here muri zano pf mosara yede igare gavhumendi nemasoja ayo
ndozvandamboonawo aiwa tinotenda
dai vana anokwanisa kundipindura kune vezano pf racho angatombondishandurawo
takunzwai mukoma wangu mashoko amakanda mudariro ndovimbawo vakateerera chero tisina zvedu watinaye izvozvi parunhare wezanu pf asi ndinoziva kuti vanenge vachiteererawo vanzwawo zvamataura hanzi shoko hari vhipi hazvisi zvibhakera rasvika
ndizvozvo
tozonzwawo
kuvamba kwenguva kana aripo angatongozopindurawo kana achida kuti pindura tombotaura tichipindurana nokuti kufa kwevanhu kwakanyanya kubvira 1980 vanhu vachibva kumozambiki vachiurawa vachikandwa papi tinoziva ariwa kupedza hatizivi kuti apa pakadai pakadai vanongourawa vanhu zvisina batsiro vechipambwa vechiurawa
aiwavanhu
vafa vakawanda vanhu vakazvara kunze kwenyika dai kwainga kune mukana kuti aidiwa kune nyika inoti dati aimbobva tosiya vanhu vezano pf muZimbabwe vambosvara vechitonga havo zvezvavanoona
aiwa ndinokutendai baba vamuda vanhu ndanyora pasi zvamataura nemibvunzo yamakanda tikangobatawo mumwe wezanu pf ndichaita kuti vawanewo mashoko ekupindura pane zvamataura izvi tinokutendai zvikuru mava nezuva rakanaka
zvakanaka tinotenda
tatenda
maita basa okay
another caller hello hello
hello hello
hey Shali Jonathan welcome to the show
makadiko
tinofara makadiko imimi
tinofara maita basa matipindopa chirongwa watimbotaurawo
ndizvozvo kandimi varidzi vechirongwa nepfenyuro ndeyevanhu kai
chokwadi vedue vana munangagwa ava vapedza vanhu ngavarege kudaro ende vari kuziva zvose zvavari kuita hapana secret iri ipapa ivo vari kuda kungohwanda chete
inga zvariri basa
uku kuhwanda kwakaitika kwokutsvaka vanhu kuti ivo vaita kunge vasina mhosva but mhosva vachiiziva pairi ivo masoja iwayo ndio vangadai vakatanga kubvunzwa ivo vari kuvanzirei kuti masoja abvunzwe iwo ariwo ari kunzi akasvidha munhu handiti munhu kana auraya munhu anotorwa iye straight obvunzwa kuti kosei wauraya munhu otaura mhosva yaamuurayi
saka muri kuti nyatsotsanangurai zvijeke kuti zvamanga muchida kuti zviitike ndezvipi muchidimbu
izvii zvatinofunga kuti dai zvazvirizvo zvakaitiwa ngavangotora musoja uyu ndiye abvunzwe abudise umbowo hwese huri pachena ndiye ane umbowo hwese musoja uyu
aiwa tiri kupanzwa ipapo naivo ndovimba vari kunzwawo vari kumusoro kuvakuru vakuru vari kuteererawo chirongwa ichi
chokwadi vedu ngavarerutsire mhuri yeZimbabwe kuchema kwanyanya uku
aiwa ichocho tachinzwa chokwadi chenyu tovimba kuti pachaitawo mumwe achapindurawo mumazwi amakanda tichakumbira vanenge vazopinda muchirongwa kuti vapindurewo ipapo maita basa nekupinda muchirongwa chanhasi
aiwa tinotenda maita basa
tatenda zvikuru
Yes, Mr. Zeninga. Let's go back to Dr. Nkululeko Sibanda. Dr. Sibanda, a journalist, Mr. Maynard Manyoa, seems to be, appears actually to be living in fear apparently after he gave his testimony. What do you make of his testimony? Because it appeared as if that testimony was kind of tearing apart what we had heard before. What's your take on that?
Look, we know one thing, which is that ZANU-PF is so good at sensationalizing things, and that they have used the ability to sensationalize things to the fullest extent in order to cause havoc and to cause grave harm. As you had, you know, and as you know, Kukuya Only was built on the back of supposed murder of terror of tourists. And therefore, they had to go into Matabeleland and kill 20,000-30,000 people in search of about 150 individuals, of which they only ended up with just one Gwesela. In reality, you may say then, since we only ended up with one, there was just one. This is where we are with in this matter. You have him, you know, claiming that. He lives in fear. Let's talk about Makomborero Haruzivishe, who in fact was assaulted in Harare after giving his testimony. When you look at Maynard, what exactly is Maynard popular for? You couldn't compare him with Makomborero, who in fact is a student activist. Benefits nothing from the MDC, could benefit nothing from his testimony. Whereas Maynard is has been seen on photographs with Mnangagwa. Maynard is one of those people that gave the country as a whole, the very idea that the election was being stolen. He is a guy who, to the letter, predicted the results 2 days before they were announced, as they were going to be announced by ZEC, as if he knew the game plan. When ZEC was busy saying that it doesn't have any results yet, they are still collecting them, Maynard tweeted the figures that would be given to Mnangagwa and figures that would be given to President Nelson Chamisa. So you are very clear that he is a gentleman whose position is clear, is clearly along that of power, and is simply looking for attention, and all his testimony must be seen in accordance with his relationship both to power and to corruption.
Thank you so much. Mr. Zeninga, do you have another caller?
We have a caller, Utawanda Ndlovu. Oh, we just lost him, Utawanda.
Oh, okay.
Just lost Utawanda.
So let's continue with Dr. Sibanda then.
Okay, so Dr. Sibanda, kune vamwe vanhu vaka wanda wanda, vamwe vangavachi nyorawo makomments kuno, vamwe vangavachi taura tauro mafungiro avo, muno uona here sekuti pane mukana unogona kuti commission iyi izobuda ichinongedzera MDC ichiti ndimi mune mhosva?
Handifungi kuti vachadaro, nokuti umbozo watinoti evidence muchirungu hwakawandisa hunoratidza kuti chii chakaitika. Ndavona zvinhu zvapota zvandinetsawo kuti aiwa makomishina anenge ane paakamira anenge anomboita achizevezerana naMnangagwa kuti zvinotodii, maamusida kuti tigadzirise sei, nokuti mukatarisa mimwe yemibvunzo yabvunzo vavachamisa nhasi yanga isinei nezvemusi wa 1 August, yanga yaakutopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti zvino apa toita sei, apa pakaitwa sei, apa munofunga sei. Ndinofunga kuti mibvunzo yakawanda yabvunza vachamisa yanga iri yezvematongerwo enyika, kwete yezvemusi wa 1 August. Asi zvisinei, ndinorangarira kuti pamwe vanga vachiita izvozvo vakatarisira kuti vanenge vachida kuti vozoona kuti vanganyore ripoti yakaita sei inogona kuti isavakuvadze, nokuti vanhu vacho vese ivava vanenge vaine mabasa akawanda avanenge vachida kuzoita, anenge achida kuti vasakuvadze mazita avo, nokuti vakanyora zvisiri pane umbo hwakawandisa kudai, ndinorangarira kuti zvinogona kuzovanetsa kuenda mbera. Asi toziva kuti vamwe vacho havana kana nebasa, vanhu vekuti chero vakanzi vauraya munhu nhasi hapana chinovaipira, nokuti vakatosviba nechekare.
akasiri zvataura vachamisa izvozvo vachamisa vanofunga kuti aiwa macommissioners anofanirwa kuremekedzwa even vachisupportawo mapata avo asingadewo zvakachenesesa sezvinodiwa navachamisa.
Aiwa, tapanzwa hapo. Todzokazve kwamuri manje manje taita mumwe muterere ari parunare. Mukoma Richmond.
Hallo, zvirise mukoma wangu.
Mushe mushe makadiko.
Ah, boda boda zvodiniko.
Aiwa, ndizvozvo. Hanzi hove huru dzinodyira kwakunovira, ndimi masvika chimutambo wakunoenda kumapenaka.
Akomana, ndaida kanguva chaiko ndipoti nyatsa kuti taura chaiko akomana.
Ah, nguva yakawanda hamuchaiwani nhasi asi munowana inokwana. Taura henyu mafungiro enyu.
Ndakambotaura tatangotanga zvedu kuti commission vari kupedza mari mahara.
Mamuchida kuti zvidii.
Devaro vamwani vavadzodzi munhu akabaya vanhu zviri pachina anozika nemunhu wese ndoshamisika kuti vana mushandi zvakaya vachishandisa kuno kuma vozi vari kuzvati kuitika pakuno kusafrika ka Africa ine ndoshera ikuno vari kushandisa mahara vanhu ivo vana mushandi ivavo vari kuzvati tikangobva Zimbabwe kangona kachete tese todzokera kuZimbabwe.
Saka
vanhu mika short varamba vayo varamba vachikuti tinge tingori kuno vari kushandisa mahara vanhu ivo vakuno kwanawo.
Hei, saka hamusi kuona commission ichiburitsa anza dziri kutsvagwa nenyika.
Hapana, hapana. Tinge zvarana vana madhuku avo, nana anza nani profesa wati watavo. Hapana zviri papo.
Hei. Inga zvakaoma.
Mona tikutambura, sorry, ini ndiri shofera ndirika.
Muri chi?
Izvi ndinona kuti ndiri shofera.
Shofera.
Shofa.
Oh, all right. Ndapabata.
Izvi ndinona ndimena Cape Town ndakawa ne 400 the case mude zvatofanira kuti tomorrow morning supposed to offroad because those vana mushande vavo South Africa hambonzwa zvatwitwa zvinezvi.
Hey,
vana vatora tambudzika chete.
Ah, zvakaoma muchidimbo. One minute yasara. Zvii zvamunofungidzira imimi kuti dai zvaitwa kuti zvinhu zvigadziriswe?
Ah, vanhu vakaura vanofanira kuripwa vongobvuma masoja zviri pachena serega kuramba tichingobudisa mari sinzi nyika yatochena ina mari but ivi vangoramba tichingobudisa mari chete.
Aiwa, takunzwai tino
dai ndikambotaona necho chamisa but mukurire kuti bada aripo chamwari chamisa ngaaramba achitaura zvataura murume andara chokwadi mukuru kuti mukuru kuti bada wena uri ndoda wena futi atirambe takashinga madoda uri ndoda wena so chokusapota ichaiko.
Aha, I hope the good doctor is listening. Vakunzwai muchivapa sando dzavo. Ndokutendai mukoma Richmond nekupinda muchirongwa. Mova nezuva rakanaka.
Kutambura vayo zvibafamba 400 cases kusvika Cape Town nenyawo dzavo achitambudza zvakadaro anavo.
Aiwa, tatenda mwana wamai, nguva ndo yakutiperera. Tichachengeta nhamba tigokutsvagai zvakare rimwe zuva nai. Mr. Gandhi.
Yes, thank you so much, Mr. Zininga. Well, like you pointed out, we are running out of time. So let's give the doctor his closing arguments. Give him time for his closing arguments. Dr. Swanda, we are running out of time. In just a minute, can you just tell us what you think of the commission so far?
Look, it is called the law of unintended outcomes or expectations. Mnangagwa would have expected that out of this commission he would get a validation, he would get a clean and clear bill in terms of his ability to lead and take the country forward. With what President Chamisa just did today, he hit the ball out of the 8-yard line and used the opportunity to give the country leadership, to show that he is ironed, practiced, deliberate, disciplined, he is eloquent, experienced, dependable even, and strategic, and that the country will be better off economically or otherwise if it is in the hands of this kind of leadership that is not what you'd call feja feja. He knows what he's doing clearly as it displayed today, and he knows why he's doing what he's doing at all times. Zimbabwe is very lucky.
Oh, thank you so much. Have yourself a blessed evening. That was Dr. Nkululeko Swanda, spokesman for Nelson Chamisa, the MDC leader. That brings us to the end of the show. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe, until we meet soon.
And I'm Evans Zininga, signing out. Have a wonderful night.